Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 26/2022 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana uri muZimbabwe ukaita zvekutuka nyika yako uchikurudzira dzimwe nyika dzakafanana neAmerica kana kuti neBritain kuti vaise masanctions kunyika yako yeZimbabwe uri chizvarwa cheZimbabwe inenge iri mhosva iyoyo.
Hurumende yovandudza mutemo weCriminal Law Codification Reform Act. Asi vanopikisa vanoti
dambudziko rataita muZimbabwe dambudziko rehurumende yaita shave rekupasa mitemo inodzvinyirira kodzero dzevanhu, inotora kodzero dzevanhu, inotidzosa mune nyaya dzakaenderwa nevanhu kuhondo.
Zimbabwe Electoral Commission yopa mutungamiri wenyika gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabva kuzororo nhasi kuzogamuchidzwa gwaro rekuganhurwa kwemiganhu munzvimbo dzekuvhotera kana kuti preliminary delimitation report kubva kuna sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo munyika yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso chavaita kuburikidza nedande mutande reTwitter, mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Taramba vazivisa kuti sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba vatambidza vamunangagwa gwaro iri kumuzinda wavo weState House muHarare. Vacharamba vabva vazivisawo kuti vamunangagwa vachaendesa gwaro iri kuparamende uko kwarichazeyewa mukati memazuva 14. Vachitaura mushure mekusvitsa gwaro iri kumutungamiri wenyika amai Chigumba vati donzo ravo ranga riri rekupa vamunangagwa gwaro iri zviri pamutemo.
The purpose of the meeting with His Excellency the President together with the acting president was for us to officially hand over the preliminary delimitation report to His Excellency the President.
Donzo rokusangana nemutungamiriri wenyika nevakafano bata chigaro chavo vari pazororo kuno kuri kuvasvitsa gwaro re-preliminary delimitation report zviri pamutemo.
Amai Chigumba vanoti gwaro iri ranga richifanirwa kupiwa kune mutungamiri wenyika chete izvo zvaita kuti vamunangagwa vambodzoka kubva pazororo.
In terms of the Constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that.
Pamutemo wegwaro re-preliminary report, rinofanira kupiwa kumutungamiriri wenyika chete, izvo ndizvo zvataita.
Asi nyanzvi munyaya dzezvemutemo uye vari mukuru webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti hapana chikonzero chekuti vamunangagwa vadzoke kubva kuzororo sezvo vakasiya mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vanga vari pachiitiko chanhasi vakambobata matomu.
He didn't need to come back from Lizga. Even an acting president is allowed by law.
Vamadhuku vanofunga kuti kumhanya-mhanya uku kuri kuitwa kuti vakwanise kupasisa gwaro iri paine mwedzi mitanhatu pasati paitwa sarudzo sezvinodiwa nemutemo.
Ndinofunga zvavari kuda kuita apa vari kuda kushanda nebumbiro remutemo rinoti kuti tikwanise kushandisa maboundary matsva paelection. Maboundary iwawo edelimitation anofanira kunge akaitwa paisine mwedzi fix kuenda mberi. Saka vaveZEC kuita izvozvo havazokwanisi kushandisa maboundary manyowana. Veneta kumanikidzwa kushandisa maboundary atakashandisa muna 2008.
Vatiwo gwaro ranyorwa navacharamba harisi kutaura chokwadi kuti panodiwa mazuva ebasa manomwe kuti vamunangagwa vaendese gwaro iri kuparamende vachiti mutemo unongoti mazuva manomwe zvisinei kuti pazororo here kana kuti mugovera kana svondo.
Mubumbiro remutemo kana bumbiro remutemo rikati dei rinotaura weekend, rinotaurazve kana public holiday. Saka tinofanira kutanga kuverenga mazuva 7 kubva mangwana. Musi wa 2 January inofanira kunge yatoleiwa before parliament. Zvitaura kuti parliament panofanira kuita mukana wekuti president vasvitse kuparliament by 2 January. Hazvitaura hazvo kuti parliament inofanira kugara pasi.
Mutauri werimwe sangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats kana kuti LEAD muzvare Eva Joy Chidindi vanoshora zvavanoti kusajeka kwekufambiswa kwegwaro iri neZEC.
Tini zvinhu zvinofanira kungoitwa pajekerere, kwete kuti zviitwe pachiwande wande kana kuti pachivande, nekuti zvinotitawo kuti tifunge kuti pane uhori hwakuitika kwangu hwakutsvaga maallowance ekuti vanhu vadye zvavo mari dzavo kudzimba dzavo.
Kuganhurwa kwenzvimbo kana kuti delimitation kwakatanga musi wa 1/10/22 uye kwanga kuchipera musi wa 31 zvitagore rino nekutambidzwa kwegwaro iri kumutungamiri wenyika. Mutungamiri wenyika achaziya gwaro iri kwemazuva manomwe oripfuudza kuparamende uko richanozeyewa kwemazuva 14. Kana paramende paine zvainoda kuti zvigadziriswe, inonyorera kumutungamiri wenyika uyo anoona kuti zvine musoro here asati apa ZEC kuti zvigamuchire. Dzimwe nyanzvi dzezvemutemo dzinoti vamunangagwa vanogona kuendesa gwaro iri kuparamende chero yakavhara, chinongodikanwa kugamuchirwa kwegwaro nevashandi veparamende mukati memazuva manomwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora hurumende nekuramba ichidzika mitemo yavanoti iri kudzorera nyika kuutongi hwakafanana neweRhodesia. Izvi zvinotevera danho rehurumende rekuburitsa mubepanhau rayo reGovernment Gazette bhiri rekuwandudza mutemo weCriminal Law Codification Bill ichiti vose vanenge vabatwa nemhosva dzinonzi ndedzekutengesa nyika nekufukura hapwa vatorerwe ugaro hwemunyika kana kuti citizenship. Vanhu vanenge vabatwa nemhosva vanorambidzwawo kuvhota nekukwikwidza musarudzo kwemakore mashanu. Asi vachitaura neStudio 7, mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hapana chakaipa pamutemo uyu.
Tiri kuita amendment yemutemo wagara uripo kudhara weCriminal Law Codification Act. Ndo watiri kuwedzera mutemo wokuti kana uri muZimbabwe ukaita zvekutuka nyika yako uchikurudzira dzimwe nyika dzakafanira neAmerica kana kuti neBritain kuti vaise masanctions kunyika yako yeZimbabwe uri chizvarwa cheZimbabwe, inenge iri mhosva iyoyo. Izvi hazvisi zvekutanga kuitika muZimbabwe chete, asi kune nyika dzakawanda.
Mungapa muenzaniso ipapo vaparadza.
America inotori nemutemo wakaomarara chaizvo wePatriotic Act wacho yeLogan Act uri kuAmerica, wokutoti kana uri muAmerican haufani kunge uchinyomba nyika yako sezvatinoona zvichiitika muZimbabwe munomu. Kune veopposition vakawanda vanoita zvokunyomba nyika. Zvino kana uri muZimbabwe uchinyomba nyika yako unenge uchida kuita sei? Saka ndo mutemo watiri kugadzira iwowo uchapinda manje manje muparliament.
Munotarisira kuti uchaendeswa kudare reparamende rini?
Ndofungidzira kuti pari kuvhura parliament muna January kana February tichange tichigara pasi kugadzira mutemo iyoyo, tichita amendment iyoyo kumutemo uriko weCriminal Act wandataura kudhara. Saka vese avo vanga vajaira zvekunyomba nyika vachitengesa nyika zvinenge zvapera izvozvo. Saka ndo zvatiri kuvayambira tichiita izvozvo.
Asika vanopikisa vaparadza vari kuti hurumende haisi kuda kana munhu mumwe chete zvake anenge achishora zvainenge ichiita kungave kunyaya dzeuori kana kutadza kutungamira yoshandisa mitemo yakadai nekuti kuAmerica kwacho mutemo uyu weLogan Act haushande sezviri kuitwa kuZimbabwe uko.
Usada kunyepera vanhu. Isusu mutemo watiri kuisa hausi mutemo wokudzivirira hurumende, mutemo wokudzivirira nyika. Hatina kuti isu vanhu vanoshoropodza hurumende havafani kushoropodza hurumende. Chati ngavarege kushoropodza nyika. Hakuna muamerikani anoshoropodza Amerika. Hakuna zvakadaro.
Inga tinoona wani vaBiden vachishorwa zvikuru pasina kana sungwa.
Yes, vanogona kushoropodza hurumende yavo Biden kana chii kana Trump. Kwete nyika. Ndio mutemo watiri kuisa isusu kuno kuZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vari kutiwo rimwe dambudziko guru muZimbabwe inyaya yekuti Matare kana achitonga haaitesa mutongi gava asi anotarisa kuti wabuda mbamani. Nekudaro anenge angosungwa nehurumende anonyimwa kana mukana wekubhadhara mari yechibatiso chaiwo kana kutogariswa mujeri kwenguva yakareba. Asi izvo anoti handizvo zvinoitika muAmerica, mune matare akazvimirira.
Kuno kuZimbabwe government haindafie mumatare, vanoita zvavo ticha zvedu. Ndosaka tine inonzi separation of power muconstitution yedu, parliament, judiciary neexecutive. Saka handize kuti mafungiro iwawo anobva kupi ekufungidzira kuti president vamunangagwa uku vachitonga hurumende vonzivwa ndo vanotonga futi matare. Hakuna zvakadaro kuno.
Muteedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vakaindinesi paradza vachitaura vari parunare muHarare. Asi sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo mumwe akafanobata chigaro chemuteedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vatendai BT.
Dambudziko rataita muZimbabwe idambudziko rehurumende yaita shave rekupasa mitemo inodzvinyirira kodzero dzevanhu, inotora kodzero dzevanhu, inotidzosa mune nyaya dzakaenderwa nevanhu kuhondo. Vhiki yapfuura iyi vakambundikidza kuti vapase PVO Act muParliament. Iko zvino vauya nechimutemo ichi checriminal codification act.
Ndezvipi zvimwe zvamusiri kuwirirana nazvo zviri mubhiri iri vabiti?
Munhu akataura kunze zvinofungidzwa nehurumende kuti zvashora hurumende yatokukanganisa. Asi munhu anotaura ka vanhu vanonyora pamatwitter inonzi freedom of expression. Munhu ane kodzero yekurumbidza nekuchengetedza nyika yake. Asi munhu ane kodzero zvakare yekushora pakanganiswa nehurumende. Uyu mutemo uyu hau separate between inonzi pachirungu objective criticism of a government nekukanganisa nyika. Hauna distinction between objective criticism protected by the constitution and what they deem to be an act of war.
Asi kavari kuti mitemo yakada kudai iriko kana kuno kuAmerica vachipa muenzaniso weLogan Act.
Logan Act yavanotaura yekuAmerica yaitaura nezve act of war. Ukanonegotiata nemhandu uri kunze kweAmerica wakanganisa, but mutemo wekuma1800. So hazvikombeke nanhasi. So tinoshora kuda kushandisa zvimutemo zvisina musoro zvaishandiswa naSmith kudzvinyirira kodzero yevanhu.
Zvii zvamunotarisira kuti zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende vabiti?
Zvinongodikanwa chete muZimbabwe kuti muve nerunyararo, kuti muve nefree and fair election. Vanhu vosarudza mutungamiri wavanoda. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vawane mabasa. Zvinodiwa muZimbabwe kuti vanhu vadye vachiguta, vachirima, vanoenda kumafactory, kwete zvokuti haurareba uchitsvaga kuti vanhu ava ngovafikisisei. Vanhu vacho vachitambudzika, hakuna magetsi, vanhu vari kugeza mabhaketi, migwagwa, mapothole. Pane kuti ugadzirise izvozvo izvo, wakuita basa rekudzvanyirira vanhu zvaingoitwa naSmith. So mutemo uyu mutemo uri unconstitutional, mutemo uri fascist, ene mutemo usinga lasti nekuti hauna legitimacy.
Mumwe akafano bata chigaro chemtedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakamanikidzwa kurara mumitsetse mirefu ndokutambira Kisimusi paboda rePlumtree sezvo vanhu vaienda kumusha vachibva kuBotswana, South Africa neNamibia vainge vakawandisa. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vanhu vaive mavhu nemarara pamukanwe ramukwebana nePlumtree kubva chishanu kusvika nezero mangwanani. Izvo zvakaita kuti vamwe vatadze kunobatana nehama neshamwari kutambira Kisimusi kumusha sechaive chishuviro chavo. Mumwe akaita rombo rakaipa ndevatsanangurai gandava avo vashora zvikuru vashandi vepamabhodha enyika mbiri idzi nekusavedzera nguva yekushanda kunyanga zvo zvainge zviri pachena kuti zvinhu zvange zvisina kumira zvakanaka.
Pandakasvika ipapo the queue was more than 2 kilometers long yemota dzaikurosa pabhodha. Havasi kuita 24 hours, saka it was very frustrating kukurosa pabhodha ipapo because takapedza, saka vabhodha vari kufrustrata dai vakaramba vachiita ma24 hours avamboita kudhara.
Vati vamwe vakaita rombo rakanaka rekudarika vakanga vamhanyisa motokari mumigwagwa nekuda kuedza kubata nguva,
saka zvaiva zvichityora mapfupa zvochose because takanga tisingakwanisi kufamba zvakanaka. Vanhu vaizoita overspeed vakuenda manje kuitira kuti vabate time yavakanga vamborasa vabhodha.
Vauta pambai avo vanobva kubwera vanoti kunyemwenutswa kwemitemo yekudzivirira kuparara kwechirwere checovid-19 kwakapa kuti vanhu vakawanda varonge nzendo dzekuenda kumusha.
So munhu anenge akuita puresha yekuti adida kumuzani anobatanawo nechi nevana nemhuri nehama neshamwari pazuva rakanaka rakadai zuva rekrisimasi.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzemagaruro evanhu vaPeter Makamure.
Vazhinji havana kukwanisa kufamba kana nyaya dzekovid, but now nenyaya yekuti zvinezvinzwa free ndo pavaya kufamba manje vachitombonoona hama kana kuti munhu anga ane musha wake waakuinda kumbonoona pamusha pangu pakamira sei nekuno vabereki vozanga atora nguva yakareba asina kuinda kumusha. Yeah, that's the reason why a lot of people have gone, but otherwise hakusi kuenda kunoonana, but kungoenda kuti asa ane time yakareba asina kuinda 2019 2020 2021 now 2024 years nosvika kumusha.
Vatrimo Musindo avo vanoshandira kuVindhuk kuNamibia vati vanogara kuSouth Africa vari kushandisa boda rePlumtree sezvo kuBeitbridge kune mbiri yekuzara vanhu.
Bridge inenge iri kombiridge inenge iri most of the time pa Christmas are here. So many guys they end up diverting the routes coming via Botswana. It's not time they'll be being delayed at the border. So vanenge vaku diverta ma routes doyo nekuri fast kunenge kusiri busy too much. It's about the determinants zvano zvai kuno kutati kuine via wanda wei yekuno ramakwana kuno boda ndi ramakwana kuti isati traffic vari pano kuchinja border kuti ite at least 24 hours.
Mukuru weBorder Management Authority muSouth Africa Dr. Mike Masia Pato vakaudza nepfenyuro yeSABC kuti vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vainge vadarika pamukanwa weBeitbridge kuenda kuZimbabwe kubva musi wechishanu kusvika mugovera chete. Mumwe anoshanda kumabhazi ekwamangongongo motorways anofamba pakati peHarare neFrancistown vaMartin Vumbani vati rwendo rumwe chete rwaigona kuvapa mari iri pakati pezviuru makumi mana nezviuru makumi mashanu sezvo mabhazi ainge akazara.
Abasi rangu riraichi ndanga riri nani musina murondo avanhu vakaenda kumusha makore anotambosandira kumbija asfanani i something chapinda mukambani asfanani izvo musi wa 2024 mabhazi angachizara ese. Ya, ndaizondera mbiri mona gore rino ndashanda ndaizondera mbiri.
Hatina kukwanisa kubata vanotaurira vanoona nezvemabhodha kunyika mbiri idzi kuti tinzwe kuti sei vasina kuvhura mabhodha kwenguva yakareba sezvo zvainge zviri pachena kuti vanhu vaizviwandisa panguva yezororo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti yadonhedza ndege yemhando yedrone kubva kuUkraine padyo nenhandare yendege yemauto munyika iyi kuchamhembe kwayo. Nandare iyi iri mudunhu reSaratov yakamborwiswa zvakare neUkraine musi wa5 mwedzi uno. Mutungamiri weUkraine vaValodymyr Zelensky mumashoko avo pakisimusi nezuro vakati vanhu vemunyika mavo vanofanira kuramba vakashinga vakatenda mauto ari kudzivirira nyika iyi kubva kumauto eRussia. Vachitaura pane penyuro yeRussia 1 yehurumende yavo nezuro, mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vakati vakagadzirira kuita nhaurirano nenyika dzose dziri muhondo iyi, asi vakati Ukraine nenyika dziri mugungano reNATO dziri kuitsigira dziri kuramba kuita nhaurirano. Asi Ukraine inoti Russia ndiyo isiri kuda kuita nhaurirano. Vachitaurawo kumuzinda wavo weVatican, Pope Francis vakati hondo iyi haina nematuro ose uye inofanira kumiswa. Chikwata chehurumende yeEthiopia chinonzi chiri munzira kuenda kudunhu reTigray iro riri pasi pevakaipandukira. Hurumende nevakaipandukira ava vatenderana kuumba chikwata kubva kumapato ose chekuona kuti hapana kurwisana, kuona kuti chibvumirano cherunyararo chakanyoreranwa muna mbudzi chazadzikiswa. Zviuru nezviuru zvevanhu zvakafa kunyanya mudunhu reTigray muhondo iyi. America inoti vanhu vanogona kusvika zviuru mazana mashanu kana kuti chidimbu chemirioni vakafa muhondo iyi, asi vamwe vanoti vanhu zana rezviuru kana kuti 100,000 ndivo vakafa. Hondo iyi yakatanga muna mbudzi 2020 mushure mekunge mutungamiri wenyika wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira mauto kudunhu reTigray vachipomera mhosva chikwata cheTigray People's Liberation Front mhosva yekurwisa mauto avo. Mativi ose muhondo iyi anonzi ari kupara mhosva dzehondo dzinogona kuti vaendeswe kumatare eUnited Nations. Nyanzvi yemunyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vanoti vari kusangana nevanhu mubasa ravo vari kurwara nematenda ari kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chaora kana kuti food poisoning. Izvi zvinonziwo idambudziko rakakura nevamwe vanoona nyaya dzezveutano zvawedzerwawo nedambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi munyika yose. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vakawanda vave kurwara nezvirwere zvemudumbu zviri kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chava kuipa nekuda kwekusachengetedzwa zvakanaka, sezvo mafiriji akawanda asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi.
Nekupisa kwavari kuita chikafu hachitane kuora zvakare itasana ine nhau yekuendaenda kuita magetsi mumadhorobha umwe zvotaridza kuti chikafu chiri kukurumidza kushisha chikurumidza kuora. Saka vanhu vanozodya chikafu chisina kuita zvakanaka, vanodya chikafu chakaora chisina kunyatsa kuita zvakanaka votanga kurwara nezvirwere zvemudumbu. Zvatinoona zvakaita sana diarrhea nana cholera vanotyirwawo kuti vanokwanisa kunge vachiwedzera. Vanhu vanenge vachidya makeke akawanda nezvikafu zvakasiyana siyana. Zvatinokurudzira kuti vanhu ngavageze maoko, vazvishambidze, muchengetedze chikafu chenyu, muchigezewo futi zvakare.
Vatiwo miriwo inodyiwa iri mimbishi nemichero yese zvayo ngaigezwe nemvura yakachena kudzivirira chirwere chemanyoka.
Kana ari masaladi kune avo vanenge vachibika pamichato pamapati, tinoti nyatsogezai mavegetables, gezai miriwo yedu yatichange tichishandisa pamabiko edu kuti vanhu vadye chikafu chakachena. Satiri kukurudzira kuti utano wedu ngatiwedzere kusanitiza, ngatiitei geza maoko, tiite zvakare kuitira kuti vanhu vasarware nezvirwere zvemadhairiya nekurutsa.
Nyanzvi yeutano inoshanda iri pasi pekanzuru yeHarare vaJohn Manyara vakurudzirawo zvakare kuti vanhu vamhanare kumahofisi avo kana varwariswa mudumbu vakatenga chikafu.
Zvine njodzi chaiyo yakakura kuutano hwevanhu. Tinosvikira pakudzivhara kusvikira vakomplaya nemaminimum health requirements iwaya. Asi tinewozve dzimwe nzvimbo kana kuti mafood outlets ariko shanda zvisiri pamutemo ma illegal operations iwayo hati tinotokurudzira kuti avharwe uye tinenge tichitopa kune mapurisa kuti ngavavhare nekuti nzvimbo idzodzo hadzina zvikwanisiro zvinoita kuti vagone kuoperator zvisingaisi vanhu veruzhinji panjodzi.
Vamanyara vakurudzira vanhu kuti vasatenge chikafu panzvimbo dzisina kushambidzika.
Uye tinokurudzira veruzhinji kuti vasashandisa nzvimbo idzodzo, vasadya kana kutenga chikafu kubva kunzvimbo dzakadaro.
Vanomirira sangano rechitungiza Resident Trust muzvare Diana Kuvheya vanoti vakatombonetsana nevamwe vanotengesa nyama muchitoro vatengeserwa nyama yakaora.
Vamwe vakazotengesa nyama, vamwe vakatonetsana nyama, vatengeserwa nyama, nyama yasvika kumberi konikwa yakubuda honya nauti iri kupupuma furu. Ehe, zvese izvozvo nyaya fish. Iko zvinezvi zvandaona vanhu havachatombotenga zvinhu zviri fresh zvakaita sefish dziri fresh, vakutongotenga zvinhu zvimatind fish, madried fish dziya dzine salt ndo dziri kunyanyotengwa. Saka tingangotaura kuti ratove dambudziko rekuti tidye zvinhu zviri fresh.
Muzvare Kuvheya vanoti vakambonyorera kambani yemagetsi yezesa tsamba kuti ivape nguva dzinotarisirwa kuuya nekuenda kwemagetsi asi hapana chakabuda.
Wrote kuZETDC tichikumbiro schedule yekudzimwa kwemagetsi so that we can properly organize our lives, but they refused. Saka ndopa nenyaya, saka our lives are not well at all.
Ko munhu anoziva sei kuti adya chikafu chinenge chisina kunaka? Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kazhinji anonzwa kuda kurutsa, kuita manyoka anenge mvura, kunzwa mudumbu kana kudziya muviri. Izvi zvinokwanisa kuitika kwapera maawa mashoma munhu achangopedza kudya chikafu ichi. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunoona chiremba kana vakaramba vachirutsa, kuita tsvina ine ropa, tamanyoka kwemazuva matatu kana kurwadziwa mudumbu zvakanyanyisa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana matanhatu 600,000 kana kuti munhu mumwe chete kubva mugumi vanorwara nemudumbu mushure mokunge vadya chikafu chisina kunaka. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana mana nemakumi maviri 420,000 vanofa pagore nematenda emudumbu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mamiriro ange akaita gore ra2020 muchirongwa chamunenge muchipakurirwa naIvan Zininga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisaya anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisaya anoti 909 a.m. 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe Electoral Commission yapa mutungamiri wenyika gwaro remiganhu ichashandiswa pasarudzo dzegore rinouya kana kuti preliminary delimitation report. Hurumende yopomerwa mhosva yekudzosera nyika kuutongi hwakafanana neweRhodesia kuburikidza nemitemo inonzi yakanangana nevanopikisa, ichidzosera kumashure zvakarwirwa hondo yerusununguko. Asi hurumende inoti mashoko aya ndeyemugodzi matsuro. Vamwe vanhu votambira kisimusi pabhodha rePlumtree. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina PJ munhau dzeIsindebele.
So kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga ke uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesingisi. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mphalakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution,
namhlanje ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabeZimbabwe abahlala kweLembotswana bayenelisile ukuya ekhaya ngobuningi ngekhefu lekhisimusi laloba nje bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota, kodwa ke osomabhizimusi bamabhasi bebejabula kakhulu ukuthola ukuthuthuka kwebhizimusi. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namhlanje abe-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission CEC banikeze uMongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvotwa olwe-preliminary delimitation report. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Loba nje uMongameli Mnangagwa ekukhefu lakhe lokuphela komnyaka, namhlanje umise kancane ukuphumula kwakhe wamukela ugwalo lwe-delimitation. Ugwalo lolu luzaphawula ukuba imingcele izabe iminjani ngesikhathi sokhetho lomnyaka ka-2023. Embikweni okhitshwe isikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Charamba wazise ukuba iPhalamende eZimbabwe kuzamele ihlangane ngemva kwamalanga ayisikhombisa ukuze ihlaziye lolu gwalo. Umgcini sihlalo weZEC uNkosikazi Priscilla Shikumba uchasise ngokuqakatheka kogwalo lolu.
In terms of the constitution, the preliminary report must and should be given to His Excellency the President. So we have done that. In terms of the constitution, the delimitation period, which we commenced on the 1st of June 2022, will officially end on the 31st of December. We were obliged and required in terms of the constitution within that period, and at the conclusion of that process,
lokho okukusisekelo sombuso kumele sinikeze uMongameli ugwalo lolu. Sesikwenzile lokho. Uhlelo lwe-delimitation olwaqala ngohlangula luyaphela mhla ka-31 Mphalakazi. Kumele uMongameli alubale lolu gwalo kumalanga ayisikhombisa.
Ummeli wange-Central edayele ePhalamende uMnumzana Daniel Molokeli ongwebandla ele-Citizens Coalition for Change upha umbono wakhe ngogwalo lolu.
Namhla kwenzakale indaba eqathekileyo masikhangela ukhetho oluzayo kumnyaka ozayo, Harmonized Elections ka-2023. IZimbabwe Electoral Commission iyenelise ukusubmitha i-report to i-Office of the President. Ngingathi uhlelo lolo le-delimitation olwalo nyaka belutshiyene lololinye lokalenziwa kumnyaka eyadlulayo. Maybe okunye okwenze kwaba nomahluko omkhulu ludaba lwe-social media, ukuthi eZimbabwe sekune-social media. So umsebenzi weZimbabwe Electoral Commission uhamba usenza ama-consultation ubu more public than ever. Ngingathi bazamile bona abezeki ukuhamba bebuza ama stakeholders, babizile imhlangano etshiyeneyo, babuyile lewange lapho ngikhona bayenza imhlangano.
Umsekeli womqondisi obona ngezokhetho kubandla le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga yena uthi uZulu katshelwanga izeki ukuba imingcele leyi iminjani.
Abona lapha ukuthi uchairperson owezeki uJustice Chigumba uhambise i-report eyokuqala kuNangagwa, i-report emayelana nge-delimitation kumbe ukudwetshwa kwakutsha imingcwele yama-ward lama-constituencies. Yebo, sikubonile lokhu ukuthi hhayi izeki ilandele umthetho, kodwa thina sihlezi sikhale ukuthi i-process yangkhona ayihanjiswanga ngemfanelo. Nxa sikhangela ukuthi i-report yona leyi ifike ku-stage eyokuthi ama-district batshelwa ukuthi ama-ward azadazula kanjani, kuzokuba lama-constituencies batshela njalo ukuthi ama-constituencies aseza kuma kanjani. Kodwa thina njengebandla lamanye ama-stakeholders asiphiwanga i-national report kumbe ithuba lokuthi sibone ukuthi izeki ama-boundaries wona lawa ahambise njani.
Umnumzana Barack Ncube webandla lezaphu uthi bakhathazekile ngenani eliphansi labantu ababhalise ukuvota ngomnyaka ozayo.
Thina njengoba ndlale zaphu asithabanga ngendaba ye-delimitation ngoba ekuqaleni kwayo sasixwayise ukuthi kukhangelwe isigaba ngesigaba ukuthi kulabantu abangaki abahlala khona lapho, hhayi ukuthi kukhangelwe ukuthi kurejiste abantu abangaki ukuvota. Ngoba singakukhangela ngale ndlela kusuka kube ngenye into ezaba lobandlululo, ngoba sesikhangela abantu abarejistu ukuvota ngendaba zodlame olwenzakala kwezepolitiki.
Uqhubeke sithi ukubeka kwemingcele lokhu kulakho ukuphazamisa ilungelo likaZulu lokukhetha inkokheli ezabasiza, ngoba ezinye indawo zilakho ukuba nkulu kulenani lezikhundla eziseparlamente. Izeki ithi abantu asebabhalisa ukuvota kumele bayehlola ukuthi imininingwana yabo ilotshiwe kuhle na kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll. Ingcitshi ezicubunayo zombuzazwe zithi i-delimitation yalo nyaka iza kwehlisa inani labameli bezigaba edayela ephalamende, ikakhulu ezigabeni zeMathebeleland. Abezeki bathi njalo ekuhleleni kutsha izigaba zama-constituencies lawa izasebenzisa amanani abantu abayabe bebhalise ukuvota endaweni abahlala kuzo. Ngimele iThuthu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuqhubeka ibeka imithetho encindezelalo kwephula amalungelo abantu. Lokhu kungemva kwenyathelo likahulumende lokwethula kugwalondaba lwayo ole Government Gazette inguquko umthetho owe-Criminal Law Codification Bill. Phansi kwalo mthetho, bonke ababotshwayo, ikakhulu abalombono owehlukile lokahulumende, uyawusebenzisa ukubethesa amacala omvukela, ukuba ngabathengisi lokunye okuningi-ningi okokujezisa nje abantu labo. Abafunyanwe belecala phansi kwalo mthetho bajeziswa ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukungavunyelwa ukuvota loba kuncintisa kukhethwa kweminyaka emihlanu elandelayo. Kodwa ikhuluma le-Studio 7, umsekeli kaMphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwemibiko, uMnumzana Kindness Paradza, uthi yena akaboni okubi ngalo mthetho. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane labeZimbabwe abahlala kweleBotswana benelise ukuya ekhaya ngobunengi ngekhefu lekhisimusi, laloba bebebhekane lobunzima bokudula kwendleko yokugada amabhasi lezimota. lokhu kungemva kokukhitshwa kwemigoqo ebise leminyaka emithathu ibekiwe yokumelana lobhubhane olo-COVID-19 phakathi komnyaka. Intatelezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukucapha imingcele eminyakeni emibili edlulwe kulukhuni ngenxa yemigoqo eyafakwa ngamazwe atshiyeneyo agoqela leBotswana kanye leZimbabwe kuyindlela yokulwisana leCOVID-19. Kodwa lo nyaka ulandela ukuyethiswa kweziqondiso zeCOVID-19, inkulungwane zabeZimbabwe ezisebenza kweleBotswana sihambile ekhaya ukuyaba lesihlobo labangani ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Lokhu kulethe injabulo kunenge likubhizimusi yezimoto ezithwala uZulu, kugoqela umnzana Busani Moyena osebenzela enye ibhasi ihamba phakathi kweHebron leHarare.
Aya kubhizi sibili kuqala emhla ka-22 kungani kuyaphithizela. Le bhoda amatyuwa angikhona heyi kunzima kakhulu. But from 23-24 hayi kungani kunganeni. Hayi abantu bahambile bhudasi, bahambile ngendlela emangalisayo. Ale Khisimusi ogubhu labokhulu bajabula kathesi bakururuza sibili kuthi abajabula sibili nabahambile abantu.
Omunye wakhe umnumzana Welcome Mathara osebenzela erenkini yeHebroni uthi bekuphithizela lonyaka uma uqathaniswa leminyaka emibili edluleyo.
Kuyelihle kakhulu abantu khayabathazelekekhaya sibona abantu abaningi kakhulu more than 1000 people that go home wonke obuningi babo. They are very happy ukuthi kwazi ukuzifika. Hayi khaya kuhle kakhulu abantu bahamba ngeziqondo amabhasi ngamaningi. Wonke umuntu khanya ashise ukuthi khaya lekhazi. Kodwa singani kutshintshile ngoba eyi abantu khaobuningi babo ukhitshwa kwama-COVID test landana into ezinenene namapasipoti landana lokukwehla kwama-passport eZimbabwe khabe zikwehle kakhulu bekhazi ukukhalekhaya.
Noma nje kulabantu abaningi abalubhekise ekhaya ngekhefu leKhisimusi lomnyaka omutsha, kulabanye abafana lomzana Godfrey Moyo bona abaphathise ezimnandi kodwa bedlalela iKhisimusi kweleBotswana.
Hayi siphakathi kweholiday leyo, hayi holiday leyo, holiday enkulu kakhulu especially kimi. Hayi iholiday endithakazelele kakhulu kakhulu ngayo njengokubana khona apha nje elizweni laseBotswana. Hayi kwekhaya nje uthi ngaye ekhaya manje mbanjoni ezinye izinto zemisebenzi nje ezifisa ukuthi ngiqale sizieke.
Abanye njalo abeZimbabwe baphumile elizweni kuyahlaba ikhefu emazweni afana leBotswana leSouth Africa besithi kungcono ukuthi babe ngaphandle kwelizwe ngesikhathi umumo ungamanga kahle ekhaya. Kodwa isikhambi zikhala ngentengo yokuhamba eqonge kwamagama ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Mathara yena uthi yiso sodwa isikhathi abakubhizimusi lezimoto ezithwala uZulu abangathola khona inzuzo.
Intengo sasikhala ukuthi bakubhizi so lathi nesathe advantage ngokuthi njengokuthi sikutransport kwibhizinisi anje kulesi khathi ukuthi kuyayehla isikhathi ukuthi kuyaqansa nomapetroli amadizilana nendlela ngoku ama-expenses amaninginingi nani sasikhala ukukhamba ngendlela yokuthi njengoba nxa bebaningi athi mesitole advantage ukuthi sikhalele khona apho sesifuna.
Izihambi njalo zidaniswe ukuchitha isikhathi eside emngceleni weRamakhobane leBlumtree ngenxa yendwendwe zabantu ikakhulu abakade bengena elizweni. ELeBotswana leZimbabwe zivame ukuthi imngcele ingavalwa ngesikhathi sekhefu leKhisimusi kuyindlela yokunciphisa isikhathi isihambi bezisichitha emngceleni. Kodwa lo nyaka akuzange kubikwe ukuthi kungani umngcele uvulwe akwamahola ajayelekileyo kusukela ngehola lesithupha ekuseni kuvalwa ngeleshumi ntambama. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kweleBotswana.
Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane, umqando ochaze izigabeni eziningi zeMelika ngalempela sonto ubangele ingozi zokutshelela kwemigwaqo lokuphuwela kophahla lwezindlu lezakhiyo ebesezisindwa yisnow. Inani lababulewe kule ingozi ngale impela viki yeKhisimusi bafike kwabangamashumi amathathu lane 34 ilizwe lonke. Isigaba esitshayo ngolaka ngelanga leKhisimusi ngeseBuffalo eNew York. Kulabantu abahlanu ababotshelwe icala lokudubula lokubulala owesilisa obeleminyaka elishumi lathoba neminye 19 ngelanga kuzavuka kuyiKhisimusi ngomgqibelo emavinkilini aweMall of America asemzini oweBloomington esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Ukukhala kompopho kwethu seyabaningi abakade besaphithizela bethenga okwekhisimusi abagcine sebebaleka besesabela ukuthi kungabe sokuvuke umunye ovuke ubhova wadubula esefuna ukudubula umuntu wonke. Ele Democratic Republic of Congo lisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu walelo lizwe ukuthi abhalisele ukuvota ngosuku kuzavuka kuyikhisimusi ngomgqibelo mhla ka 24 Mpalakazi. Umongameli Felix Tshisekedi ukhangelele ukuncintisa kulolu khetho edinga ukubana abuyele embusweni okwehlandla lesibili. Kuthi ke ibandla elibusayo kwele Gabon ele Gabonese Democratic Party ligqibe umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokeli owe-Congress ngempela sonto esikolweni salelo lizwe iLibreville. Ngisaziso sokuthi umongameli Ali Bongo Odimba uzancintisa idinga ukubuyela embusweni okwehlandla lesithathu kukhetho oluzakwenziwa ngoNcwabasakazi omnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuthuthukiswa komsebenzi wezempilakahle eZimbabwe ngalesi sikhathi sesilungiselela ukwamukela umnyaka omutsha ukuze kube lomehluko njalo kube lula ukuba umuntu wonke afinyelele usizo lokwelatshwa ngembadalo ayenelisayo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kwenzelwa ukuba kudale umumo wokulandelwa kwezincumo zenhlanganiso yomanyano kwamazwe abensundu o-African Union as a Sustainable Development Goal 3.8, kutsho lezi ngqethi zezempilakahle. Umnumzana Albert Mazula, omgcinihlalo wenhlanganiso emela izakhamizi eHarare Residence Trust, uthi inhlelo ezazikhona zikahulumende ngesikhathi leZimbabwe lisanda kuthola uzibuse kumele zivuselelwe, okunjengalokho okwenziwe nguhulumende ekulwisaneni ke lobhubhane lwe-COVID kusikhatshana esanda kwedlula.
Singakhangela sifananisa lamanye amazwe, i-COVID kayizange ibe ingozi kangako kwele Zimbabwe. Sibe sesikhangela njalo ama-program e-immunization. Sibone imikhankaso lemizamo kahulumende bezama ukuhlaba amajekiseni labo okumele ukuthi bahlatshwe lokuthontisela lokho okuthontiselwayo.
Uqhubeke ethi noma kunjalo kuqakathekile ukuba imisebenzi yokuthuthukisa izibhedlela lenhlalakahle ezisebenzi zezempilakahle iqheliswe kungajiywa njalo udubo lokutholiswa kwamanzi.
Amanzi aqakathekile ukuthi abe khona isikhathi sonke ukuze abantu bahlale behlanzekile. Abantu bangahlanzeka nemikhuhlane iba nganeno. Kwesinye isikhathi amanzi ebengatholakali, kwesinye isikhathi abuye engcolile.
Ukuthuthukiswa kwezempilakahle kukhuthazwa njalo ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eWorld Health Organization, WHO, ethi kumele uzulu efinyelele ezempilakahle kalula ngendlela engaduliyo phansi kwethiwa Universal Health Coverage. Umnumzana Ambrose Bindi, umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawa Progressive Residents Association, uthi ikhona imisebenzi ekhanyayo lapha nalapha noma singakafiki kusibanga esidingakalayo ngaphansi kwalolu hlelo.
Okuyisifiso sokuthi bonke abantu bafinyelele babesishayele yonto nalaba kade bebantu eyisifudo besinanzele kade bethingase benjalo bavunyelwe baye ekliniki bayekona somahara khonokho yokuhle sikunanzele sisukana ngabo hlala kunjalo.
Welekelele ngokuthi ukuze ezempilakahle zibe sesimeni esihle kumele lezibhedlela zithuthukiswe ebizwa ngokuthi i-health infrastructure rehabilitation.
Sesinanzele uhulumende usefakile i-budget yomnyaka ozayo wayenza ngakho ku-budget imali yabaningi kwezempilakahle. Esikukhale ukuthi xa kunjalo uhulumende kananzelele ukuthi izibhedlela lezi sikhuluma ngazo zithengele izinto ezokusebenzisa kube nembhedi eqondileyo.
Udokotela Prosper Chitambara oyingqethi ecubungula ezentuthuko lomnotho uthi ukuze isiqondiso zokulinganiswa kwamathuba ekufinyelelweni ezempilakahle kumuntu wonke eze equity in health kumbe i-universal health coverage zifezwe kungadingakala usekelo oluzayo oluvela kusikhwama selizwe okubizwa ngokuthi i-public sector investment, ngoba kungela lizwe elingenelisa ukufinyelela limsebenzi kungela sekelo olunje. Ethi babamba umhlangano we budget review lomphathi intambo kwezemali njengengcitshi zomnotho benikeza imbono yokuthi lokhu kungenziwa njani.
One thing that we've been advocating government to do is to come up with a universal health insurance scheme, and the Minister of Finance during the post budget meeting, the Minister of Finance made a commitment that it's an area that they are looking at. So
kuminyaka ilizwe lisanda kuthola uzibuso ohulumende waqhakathekisa kakhulu inhlelo zezempila kahle ezifana le equity in health, le primary health care, lokuqhakathekisa ukuvikelwa kwemikhuhlane etsheneyo, kwehlisa ukulahlekelwa ngemphefumulo immortality rate isuka kusilinganiso sokungamachumi athoba munomunye ekhulwini 90% ngomnyaka ka 1980 sesiya ke kwesiphezulu kwamachumi amahlanu 53% ngomnyaka ka 1988. Uhlelo lokuhlabisa abantwana amajekiseni okuvikela imikhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaleminyaka ephansi kwemihlanu lalo luthuthukiseke lwaphathisa kakhulu okwamagama lwasuka ke kusilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini 25% lwafika kwesingamachumi athuba minembili ekhulwini 80% ngesikhathi esifanayo. Uhulumende wengezelele inani lemali enikezwayo kwezempila kahle kubhajethi yakhe yomnyaka ozayo oka-2023 yafika kumabhiliyoni aphezulu kwangamakhulu ayisikhombisa amadola eZimbabwe 702 billion Zimbabwe dollars, inkanti abaphathisayo labo bezangenela lapha lalaphaya ngenhloso yokuthuthukisa ezempila kahle elizweni. Ugatsha lwezempila kahle kukhasi lalo luthi luphakathi kokwakha ama-health post lokulungisisa izibhedlela kuzabelo zonke kugoqela ke kundawo ezifana la kuChundura, Mafindifindi, Mukarati, Rushinga, Binga, Urungwe lezinye indawo, njalo bethuthukisa le misebenzi yokutholisa amanzi kundawo nezinje ngezikhathi eziningi besemba nezibholane. Betholisa njalo amandla kagetsi kugoqela lawesola phakathi kokunye ngenhloso yokuthuthukisa le misebenzi ukuba uZulu efinyelele ezempila kahle lula. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bayathandabuza abanye abantu abeZimbabwe ukubana kungaba lenguquko kwezomnotho, ezombusazwe, ezemisebenzi lokutholakala kwamandla kagetsi ngomnyaka ozayo oka-2023. Abakesebandleni elezano PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uzimisele ukuguqula impilo kaZulu. Kubika uGibbs Dube weStudio 7.
Umnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo likaZulu ngomunye wabathi akusoze kube lenguquko eZimbabwe ngomnyaka ozayo.
Ubunzima buzaqhubeka bukhula phakathi kwabantu, indlala izabilokhu ikhona, ubuyanga buqhubeka busiya phambili, imisebenzi izabilokhu ingekho, abasebenza bazabilokhu behola imali encane, imali emabhenki izabilokhu ishoda ingatholakali, imizila ilokhu isanda ikhula yalabo badinga ukuthi bazuze imali yabo ehlala emabhenki. Kuzabe kulokhu kungatholakali imali yokuthenga ukudla kalula, kudla kuzaqhubeka kudula ngokuba kazikho impawu eziveza ukuthi uhulumende angaba lecebo lokulungisa zona lezi nkinga esizibone ngo-2021, ngo-2020, ngo-2022 lasemuva le. Lokhu eziqhubeke njalo ngoba kakulacebo lokuzilungisa.
Uthi akusoze kulungiswe uhlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Amagesi azaqhubeka elokhe engatholakali ngendlela efaneleyo. Kuyafana le-fuel ngokunjalo, zona lezo zinto nxa zikhwela amafutha ezimota kukhwela legesi, kusho khona ukuthi izinto zizakhwela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Inkinga zika-2022 sizachaphalazo. Kuzabe kulokhu kulodubo logesi. So sithi uZulu uzafanele adinge indlela zokupheka, kumbe usebenzisa umoya igas, kumbe abanye basebenzisa amalahle. Kodwa hathi ngibona ngathi mina udubo lwagesi awusoze luphele, kuzafanele kube lezi ndlela ezimbalwa ezokuthi amaZimbabweans alungisise izimpilo zabo. Ngoba ukuba lokhu bekhangelele kuZanu PF, uhulumende kaZanu PF, gala macebo wokulungisisa udubo lwethu. Kunje kathesi nje amafactory amaningi avalwayo angibone ezavulwa ngoba uhlupho lwemali yangaphandle i-foreign currency alukalungisiswa. Imisebenzi ilokhe isilelwa abantwana abaningi abavela ema-university kabakazuza umsebenzi. Sizwa kuthiwa khona uhulumende ukhuluma ngowamamayini ngokwemigwaqo, kodwa imisebenzi yakhona imisebenzi evele ikhona kayincedi lutho.
So, ungenya uthi akula lutho olubambekayo oluzakwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Loba kuthiwa khona kulo khetho umnumzana Mnangagwa uyabe lokhu ethembisa kuzahlala kulo hlupho lwemisebenzi, ukusilwa kwegesi, lezi hlahla zizaganyulwa, abantu bedinga indlela sokuzuza umlilo wokupheka.
Umnumzana Msongela Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uvumelana laye.
UZulu ananzelela ukuthi kumnyama esibuya khona, njalo kumnyama la esiya khona phakathi kombuso weZANU-PF. Kule mthethwanyana efakwa libandla leZANU-PF ukuncindezela abantu, elawuqala elibizwa yi-Patriotic Bill, lenye ethiwa yi-Private Voluntary Organizations Bill. IZANU izama ukuncindezela abantu ukuthi amalungelo wabo angafezeki.
UNdlovu uthi ibandla elibusayo lifuna ukubusa amadonki aze amele impondo.
IZANU-PF ikhangelele ukuthi ihlale isembusweni, ayilanele lamalungelo lokuthuthukisa ilizwe. Inkinga ezaba khona kakhulu ngokuthi kuzoba lodlakela olukhulu kakhulu kwi-election ezayo, ngoba uMnangagwa ufuna ukuqhubeka ebusa. Kodwa ayisikho kodwa lokho, ngoba yena engabusa uzafuna ukutshela omunye owezana.
Kodwa uMnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU PF uthi uhulumende uzakwenzela uZulu akuthembise lo nyaka.
Kunenge esikukhanele ukubana ayikube sezandleni zethu, njalo kusifikele. Ikakhulu sikhangela izithembiso ezaba khona kuhulumende ukuthi umgwaqo ovelela eBidbridge Bulawayo Victoria Falls uzaba umgwaqo ozathi usetshenzwa. Ngezinye zezikhangelelo esizikhangelele ukuthi sizathi ukuqhubeka ngomnyaka 2023 kube lokuhamba okuhle ebantwini abayabe bevelela eGoli besiya kuBulawayo Victoria Falls. Siphinde futhi njalo sikhangelele ukuthi kwezamagetsi lapha uhulumende uzaphathisa kakhulu ukuthi abone ukuthi abantu bathola umlilo wamagetsi.
Unkomo uthi okunye kumele uZulu ezenzele.
Kulabo abanye abakwanisa ukuthi babe le mali zokufaka amasola, yiyo kuphela indlela esiyibona ukuthi kwesikhathi ingasincedisa ezintweni eziningi. Ubana sisebenzise amandla kasola ukufaka amasola ezindaweni eziningi ezitshiyeneyo lapho kusetshenziswa khona amagetsi.
EleZimbabwe likhangelele ukuba lizaqhuba ukhetho olukhulu kumnyaka ozayo. Akwaziwa ukuba kuza kwenzakalani elizweni. Ngimele iStudio 7 iseMaryland, ngingoKips Dube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela muva okwenzakale kulomnyaka ka-2022 esesiwugqiba liviki kwezombusazwe, kwezomnotho, kwezenhlalakahle kaZulu lakwezinye inhlangothi zempilo. U-The Connection, uhlelo olwe-Live Talk lilo Evans Zininga. Singekehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Namhlanje abakomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission banikeze umongameli Emmerson Mnangagwa ugwalo lokwehlukaniswa kwemingcele kwezokuvota olwe-preliminary delimitation report. Lonyaka inkulungwane lenkulungwane zabantu zihambile eKhisimusini abakade behlala kwele Botswana. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.